wa mkuma madogo na matipasa kuti pupure chokwa tichiri kuitika chekutanga manyepo kuti mavenda arikuita basa asina kupfeka mamasi izvozvo tinozviramba mukatarisa mukafamba mamakezi ese munoona kuti kana pane vanhu vanopfeka mamasi yavo nenzira chaiyo yakatsarukana mavenda arikutengesa chechipiri manyepo ndeyekuti vanhu vari kutengesera pese pese nokuda kwemufungo wavo handizvo ndofunga munotondera mukoma kuti pakatanga nyaya dzelockdowns pakaita bata wabata malocal authorities achiputsa misika yevanhu achiti taakuzogadzirisa nokuti taona mukana nokuti kune lockdown vanhu havasi kuenda kumamaketi hapana kwatikagadzirwa kumamaketi kwese mukafamba muchitendera muHarare nzvimbo dzese dzakaputswa dzakangomira dzakadera hapana basa rapedzwa kuitwa hapana chavakwa chinotaridza kuti pane nguva yakatorwa vachiinvesta kuti vagadzirise misika inotengeserwa nevanhu saka isusu maonero edu ndeyekuti misika yavaingoiputsa kuitira kuti vadzingirire vanhu pamabasa avo pavanoshanda kana malockdown apera sezvizvi manje taigara tinozvitaura kuti kana pasina kuwanikidzwa kutsvakirwa pekundoshandira hazvirevi kuti ndorara ndogara mumba ndichifa nenzara tinondotsvaga patinokwanisa kundoshandira kuti tikwanise kuraramisa mhuri yedu ndozviri kuitika hakusi kuti hatiri kuenda kwakatsarukana kwokundoshandira asi vakaputsa misika havana kuda kuita bishi kana kutora nguva yavo kuti vapedze kugadzira misika iyi
ko nyaya yekuti hamusi kusiyawo mikaha pamwe nekugeza maoko munzvimbo dziri kushandirwa munotiipa
aiwa zvemukaha hakunyepa mukatarisa kumbare togona kutora mapicha tikakutaridzai vanhu vanenge vachitotraya kusiya mukaha vatishokuziva kwamuri kuita bekause hapana mamakitsi akagurwa zvinotokonzeresa kuti pange pari kuita senge pasina kurongeka pamashandiro ari kuita vanhu but inhau iyoyo kuti malocal authorities hazisi zviri kuitika muHarare cheteka zviri kuitika kwese mukatarisa kwese kwakaputswa musitika havana kukwanisa kupedza kuvaka misika iyi saka isusu hatifaniri kuda kumhanya kublema mavhenda nokuti mavhenda tiri kutsvaya kurarama kuchengetedza mhuri dzedu and takatora nguva yakareba takavharirwa panze takavharirwa mudzimba tisingakwanisi kushanda tawana mukana wakadai hatingakwanisi kuregera kushanda nenhau yekuti havana kuda kuisa pfungwa dzavo dzakadzama kuti vakurumidze kuvaka misika iyi of course hatikurudziri vanhu kuti vashande vasingapanani mukaha yamuri kutaura iyoyo asi tinotarisirawo futi kuti malocal authorities ngakurumidze ngaite chimbi chimbi avake mamakedzi vanhu vawaneke kushandira pakanaka
muri kumboedzawo here kuva ingeja kana kutaura navo pamusoro penyaya iyoyi
vanozviziva isusu seboka tagara tinokurudzira kutanhaurirana nemalocal authorities hationesana panenge pane matambudziko saka tinogara tichitaura navo and chikuru chatongoona ndechekuti pane kusava sirias kuripo vanhu havasi kuona kukosha kwekubatsira informal sector kuti idzokere ishande onaika kuti nyika inge ichishanda hunge informal sector ichishanda saka kusangova sirias kwemalocal authorities kusangova sirias kwehurumende
ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba nhengo dzenyu dziri kutorawo sei nyaya iyi
aiwa isusu seboka tiri kutopupurira kuti aiwa vangowana mukana ngavaende vandobayiwa nhomba idzi nokuti chirwere ichi chokwatitorai kuti chipere saka nzira yoga yachinogona kupera nayo ndiyo nyaya dzevaccination idzodzo so tiri kukurudzira mamembers edu titori necampaign yatiri kumhanya nayo inonzi people's vaccination campaign yatiri kukurudzira mamembers edu nyangwe vasiri mamembers edu kuti ngatitore vaccination inotibatsira kuti ikonomi yedu inge ichivhurika zvakare vari kufamba vachitaura manyepo maringe nenyaya yevaccination isu hationiso kuti vari kuitira nyika zvakanaka.